mbuya chinyerere va wana judgment kuti vabhadharwe mari inosvika 13,500 awano ari madamages ekurohwa nekushungurudzwa nekunyadziswa kwavakaitwa nemapurisa gore ra2016 pavakarohwa pamberi pecourt yerotenrof nemapurisa. Saka ndiwo mutongo wapiwa nedare rehigh court kuti vabhadharwe mari iyoyo naminister of home affairs and commissioner general of police.
Ko ivo vanga vachikwikwidza here mutongo uyu?
Mapurisa vakanga vachiramba. Iyewo mukuru wemapurisa vemuHarare akanga achiti haaziye kuti mapurisa iwawo anga ari pakoti yavo anga atumwa nani, uye kuti iye semutungamiri wemapurisa muHarare haasi iye akanga audza mapurisa kuti vaende ipapo. Saka vanga vachiiramba mhosva iyo.
Saka mapurisa acho vanga vachiti akatumwa nani?
Ndizvo zvinotishamisa izvozvo, asi tinofara kuti iwo dare razviona izvo kuti aiwa icho hachisi chokwadi. Hakuna vanhu vanongofamba vakapfeka mayunifomu emapurisa vachingoita zvavanongoita. Atori mapurisa, hatingaudzi kuti haasi mapurisa.
Mutongo uyu wakakosha zvakadii kunyika yeZimbabwe?
Tinoti pari zvino mutongo uyu wakakosha chaizvo because nekuti uri kutaridza iwo kuti nekufamba kuri kuitawo nguva nekushanda kwatiri kuitawo semagweta mapurisa achange aakutyawo kushungurudzawo vanhu, uye zvinokurudzirawo avo vanenge vashungurudzwawo nemapurisa kuti kana vachinge vashungurudzwa kudaro vazoziva kuti ikodzero dzavo kuti vange vachiendesa kana kuti kukwidza nyaya dzakaita seidzodzo kumatare for compensation kana kuti madamages.